zvina kureruka kurarira nzara roiki aive makwikwi zvina kureruka kurarira nzara roiki aive makwikwi zvina kureruka kurarira nzara
Jiziki izi
Aive makwikwi Hajina gureru kagurari ranzara
Jiziki izi Spitzu wa jiziki izi
Kazovuta win makomborero jawi saka mochandinzwao HK takavuta win makomborero jawi saka mochandinzwao
ai asizvaisa ma easy kweta kunge AB C murode maisa ma clean takabata ma crazy kuti ndiwane victory na yinto senda buda mubin why you know about starving kurara nenzara pasina chaibuda tichiri mamtara asita Takushikira chakala Musandi wane kupenye mwakanya kote shwaive nyore Maya Kango pocho taibuta kuseli tutoka tokesha nyaya Zimangu vanda iriska ndichikwata ndotiko ndikafa Ndikafa Gaya
Kazovuta win makomborero jawi saka mochandinzwao HK takavuta win makomborero jawi saka mochandinzwao
wangu wandinakumira andinakumira ndaiziva kuti mberi ndichabudikira pati pakashanda tsuma nematimikira kuti chisiya chiere zuva richivira so you better believe in yourself yeah you're gonna make it one day Ajago blessa Yahweh, Yahweh Musandi wane kupenye mwakanya kote shwaive nyore maya Kango pocho taibuta kuseli tutoka tokesha nyaya Zimangu vanda iriska ndichikwata ndotiko ndikafa
Kazovuta win makomborero jawi saka mochandinzwao HK takavuta win makomborero jawi saka mochandinzwao